sai ku roda da yake ce isu su da wasu zurace mato
Ni chamuno zwa pamsoro pe nyaya I pamsoro pe Maria murukutaura 6 milioni.
Chande mwanzo kuti Maria kashai kwa omwe yemsangano. Ilashai kwa zakanda zakawilano asemsangano kuti Maria yaishanda masairo kutakura vanga siya kukongere. Asina kuitika izvozvo mabhadzi akazotorwa nechikwereti. Saka Maria kino kuti ane simu omwe yemsangano. Ndosaka tichiti vamwonzo vaitai akaunti for 6 milioni. Kuti yakaenda kupi yakashandei
iro bato renyu re MDCT harina kuongorora here nyaya iyi rinotiwo pane mari isiri kuonekwa
bato renyu re MDC munozviziva kuti pane hutungamiri huripo pakanga pane hutungamiri hwamadhamu Tokozani Kupe hunova hwakazoenda pazasi pavamwonzora ike zvinondorova mutungamiri webato After the EOC, hakana kitu hizo ni leo batekorwa ya kuti vanhu vange vachipanana masimba vachitambidzana zvichanda kuti iwe wanga uchimbosakurawo ike zvino wakumbogara parutivi ini ndakusakura havana kutambidzana mapadza vanhu ivavavo so utungamiriri ihwohwo zvekare tinodanira kuti hausi kutofara ende hausi kunzwisisa kuti mari yakafamba sei
chii chati chaitwa pamusoro penyaya iyi kusvika parizvino
takaenda kumapurisa tikamangara nyaya yekumapurisa tabva ikoko taona mapurisa vasingatori matano takaenda kuzati tabva kuzati takaenda kuna minister of justice tabva ikoko last week takapetisina parliament izvozvo tiri kusvikira kugadzira matsamba ekupetisina nhengo imwe neimwe yemuparliament nekusenate so inoite ndeye kuti nyaya iyi idhibhitwe even muparliament kuti nhengo dzeparamendi kana dzine dzapara bhosva kuparamendi haiti nzvimbo yekuva ehsg place yekuti vanhu vavande nyaya dzavanenge vaita vavadzoke vazoita answer and then zvinhu zvobuda pachena tofamba gwara rimwe chete
asi vamonzora vamuri kutaura havasati vabatwa nemhosva kai
havasati vabatwa nemhosva havasati vasungwa hatisi kuziva kuti zvikonzero chii apa pava nemwedzi inokwana kuita mina kubva patakamhangara kesi yedu
ivo vamunzira makambotaura navo here pamusoro penyaya iyi
vakataurwa navo musi wa 18 December kana ndisingakanganisi zvavaingotaura ndezvekuti mari iripo tatora mari kuti tinotsvaka maus dollars ndikati chakandishandisandiro kuti vanotora mari kubva kuhoko yekusangano vaindotsvaka maus public market zvavanoziva kuti zvinouraya kuti ikonomi saka mari haina kutozobvira yakadzoka muhomwe yemusangano kusvika pari nhasi
vari kufambisa nyaya iyi nemi vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe ndivanani vamwe vamuinavo ndivanani munyaya iyi
ini ndakaita zvinhu izvi ndiri ndega asi ndinoziva kuti pane vanhu vatsigiri even vari munhengo dzestanding committee dzakatodanwa nemapurisa kuti vandopa zvavanoziva maererano nenyaya iyi kusanganisira ivo muzvare Tokozani Kupe ndinodavira kuti vakashevedzwawo kumapurisa mutevedzeri wesachigaro wemusangano baba Morgan Committee vakashevedzwa zvekare kumapurisa mutevedzeri wavo baba Mudzuri vakashevedzwa avo vakanga vari kubata makii vanochengeta hove yemusangano vadzovu ndinodavira kuti vakashevedzwa zvekare mumwe paishevedzwa aindopa umbo hwezvaanoziva maringe nenyaya yemari iyoyi
zvino sei pasina chati chaitwa chii chinoita kuti vose vamakavudza nezvenyaya iyi kusanganisira namapurisa vasaita zvaanofanira kuita nenyaya iyi
hoko matamiro kawande ndosaka ndati isusu tichiri mushishi sezvo pasina kutorwa matano ekuti vamuzova ingadei chinotarisaa bainavo vanopanhonde vakaenda kumapurisa tichiri kuorama tichiende nyamberi ndosaka tanga tiri kuparamendi tichipa petisheni yekuti wai vamuzora vasina kushevedzwa kumapurisa zvingangodaro maybe pane uori hwatiri kutarisira kuti hungangova hwakaitika saka izvozvo zvausi kuzotimisa tiri kuenda kusvika tati gogogo pamusoro wemutungamiri wenyika nokuti takamboona mutungamiri wenyika achitonga asina divi raakarerekera panyaya dzana maimupfumira panyaya dzana naobhadhaya moyo even aingaari mutevedzeri wake chaiye baba muhati siri kudanira kuti nhaka havasi pachigaro mushure meyedzo kunge vangopomerwa saka tirikutarisira kuti vakapomerwa navaipomera navabhadha yakowe nyaya dzavaipomerwa dzakafanana nedzatiri kunyemera vanodzora dzatiri kuti ngavazvichenure saka patisa tigogogo muofisi yemutungamiri wenyika tinotarisira kuti mutungamiri wenyika azoramba akapeta maoko kunge zviri kuitwa nemamwe mapadzi esaya.